vanhu vakango yavo vachiseta meeting yakanga iripo yaiitwa nevatungamiriri kumaprovincial offices emusangano muguta reBulawayo musi wesvondo nezuro. Vakangokaruka kwakuya neanya dzanga dzina matanda, matombo, mamwe vanga vane mairon bar, vamwe vanga vakabata zvitina ndokutanga kupwanya mahwindo vachida kuponda vanhu vakanga vakaungana vari pamusangano.
Vakataura here chikonzero chezvavaitira zvese izvi?
Ini handina kuzviwa nokuti bongozozo racho raitosvisa isu taatiri mukati. Ndaingohwa chete kutemwa kwemahwindo nematombo nemarwe, tichihwazve kupwanywa kwaitwa motikari dzanga dzakapakwa.
Zvinogona here kuti vanhu vakarwisa mahofisi eMDC aya vanhu veMDC zvekare?
Sokunzwa kwandaiita nevanhu vaivaziva, vaiti vadoma nemazita. Saka ndinopindura mubvunzo wenyu komuretiwande ndichiti hongu.
Mapurisa ari kuti chini nenyaya yakaitika iyi?
Ndakanzwa ini kuti nyaya yakasvika kumapurisa nokuti kune vamwe vakakuvara zvakaitisisa. Vakatoendeswa kuchipatara chinonzicho cheGarden House muguta imomo reBulawayo.
Pamwe tinonzwa kuti imima hamusisiri mutauriri webato reMDCT.
Ndo zvandakataura kuti nyaya dzinotaura zvatisingazivi. Ini pano ndoda kuti mhuri yeZimbabwe yakaterera. Ndichiri mutauriri, handina mwadhi andakapuwa yekunzi ndasasendwa chero iye munhu angatanga nyora mwadhi acho unotoshayiwa kuti unotangira papi.
Sekwakaitwa musangano kuBulawayo ukowo kuchinepa kune rally?
Musangano inowanda zve. Musangano wekuBulawayo wanga uri weMDCT, wokuchinoi ndakawawa kuti wanga wari weMDC Alliance. Sandimhosva ba kuti MDCT inoita musangano.